Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nefenguro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichaneseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti zviri kuitika mumakanzuru mazhinji zvikuru sei muHarare zviri kukanganisa magariro evanhu. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makanzura anomirira mapato akasiyana siyana mukanzuru yeHarare anofanira kuisa mberi vagari vakavasarudza kwete mapato avo. VaShumba vanoti makanzura ane simba rekuchinja upenyu hwevanhu munzvimbo dzavanomirira. Izvi zvinobva pakusawirirana pakati pemakanzura emapato akasiyana siyana nemakanzura matsva neavo akadzorwa zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzichangobva mukuitwa. Tabata vaShumba kuti vadhudze pamusoro penyaya iyi.
Hondo iri pakati pemapato maviri aya, pakati pehurumende nebato reCCC, ngeyekuti macouncillors eCCC paakange asiri mucouncil, macouncillors akasara anokwana 24 akasara ari mukanzuru wakaronga macommittees matsva awakaapoinda machairperson matsva kuti wafambise basa apo vamwe wavo wakanga vaitwa record. Mushure by election macouncillors ACCC paakadzoka kukanzuru wakauya waine fungidziro yekuti ivo zvavanenge varonga ndizvo zvinofanirwa kuitika. Asi tikatarisa muEurban Councils Act tinoona kuti macommittees haangochinjwi nekuti tirikuda kuti achinjwe, asi ane nguva yaanofanirwa kuitwa sei kuchinjwa kuti ndiwanani vari mumacommittee ndiwanani vanoatungamirira. Izvi ndo zviri muEurban Councils Act, ndo zviri kushandiswa naminista. Asi kune gakava rekuti kana tikabvumirana semacouncillors kuti tinoda kuchinja makomiti, tinokwanisa here kuzviita patadira? Macouncillors ari kuti ndo zvavari kuda, vari kuda kuchinja macommittees, asi minista ari kuti munofanirwa kutedza mutemo weEurban Councils Act.
Tinoona zvakare kuti pane kusawirirana pamusoro penyaya yamameya. Imi seHarare Residence Trust munozviona sei? Chii chiri kuitika vaShumba?
Panyaya yameya, macouncillors ACCC haasi kufarira acting mayor aripo akasarudzwa nemacouncillors panguva yavakanga wari record. Stuart Mutiswa. Saka pawar kudzoka wari kusvika wachiti tiri kuda kuita election ya meya mutsva. Asi nyaya ya meya chaiyo meya Jacob Mafume haisati yapera. Saka appointment yakaitwa ya Stuart Mutiswa minister vari kuti ndozviri pamutemo. Ende mukawerengawo Urban Councils Act inoratidza kuti inopa masimba mazhinji kuna minister rekuita zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kuona kuti izvi zvingabatsire guta here, kunyangwe tichiziva kuti zvinangwa zvaminister zvinogona kuve zviri zvakarerekera kuti wari kuda kuti pawe nekusashandurwa kwemacommittees.
Vagari vakavhotera vanhu vose ava vanotii nhaye vashumba?
Dambudziko riri kuitika gere kuti wachirwisana kudaro service delivery yemuguta reHarare iri kufa. Marara haasiri kutakurwa, migwagwa ine makomba mazhinji, motokari dzevanhu dziri kufa, mabills evanhu ari kuitwa ekufungidzirwa. City of Harare haina billing system yakakwana. Ukuwo uku wamiririri havasi kuita misangano yekuti wataure newagari. Saka pane dambudziko guru. Saka tiri kuona kuti macounselors panzvimbo yekuti wanyanye kutarisa kuti wanokwanisa kushanda sei, wakanga vari recalled nevakanga wasina kurikoliwa, wakasara vachifambisa basa mukanzuro. Panzvimbo yekuti wabatane wataure nyaya dzekuwaka guta, wari kutarisa zvinhu wakapfeka mabhachi emapolitical parties avo. Saka mukanzuro tine ZANU PF ine macounselors mairi, tine MDCT, tine TCCC. Zvireva kuti macounselors aya anokwanisa kushanda ese kana achida. Asi dambudziko ngere kuti weTCCC havasi kuda kuti macommittees arambe achitungamirwa nemacounselors akasara ari pazvigaro.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalus Siziva kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pakupera kwesvondo, mutauriri weHouse of Representatives yeAmerica, amai Nancy Pelosi, vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaZelensky. Amai Pelosi ndivo munhu ane chinzvimbo chikurukuru muAmerica kupfuura vose vati vashanyira Ukraine. Svondo rapera, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyiravo Ukraine, vakateverwa nemunyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres. Nyanzvi mune zvamatongero enyika vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vakuru vakuru veAmerica vari kushanyira Ukraine panguva yehondo chiratidzo chekuti America haizofi yakabvuma kuti Russia ikunde muUkraine.
Maonero angu ndeyekuti US iri committed zvakanyanyisisa kuona Ukraine ichibudirira pahondo iyi neRussia. Takaona mazuva apera kwakashanyira Secretary of Defense Austin na Secretary of State Blinken. Matop officials aya akaenda kunoona zviri kuitika on the ground kuitira kuti vainfluence support yavanopa kunoku kuti maAmericans vasanyanye kurwadziwa nesupport, because kwaenda mabillions atiwandei kutino support or war yeku Ukraine. Saka zvoratidza kuti United States semashoko akataurwa na Austin Secretary of Defense kuti iri serious kuti uda kuona kuti Russia is weakened pa war kuti Russia isabudirira.
Seiko America nemadzisavira ayo vaisanya ya Ukraine pamsoro soro kudai sekuti atisatamboona nyika dzinoita vapoteri kuti marefugees akadari. Sei Ukraine yakasiyana nedzimwe nyika kana tasvika panyaya yokuwa na rubatsiro kubva kuAmerica nemadzisawira ayo.
I think mofanira kutarisa kuti hondo iyi ndiani ari kurwa. Russia ndiyo yakatanga hondo iyi. And it was clear that Russia is a superpower in a nuclear weapon. Russia has been trying to advance influence since Wakataur and Putin. Putin always was a Soviet Union career that had disbanded. And I think my countries, U.S. and my countries, my allies, I with the Soviet Union is recreated because of opposing ideology, because my Soviet Union in the communism in Irus and an Yatinati, my democratic, my liberal democratic state. So, I wonder if my only wrong, my country is this, I'm adding with Russia, because Russia is a Budirira, it doesn't remember, it expand the territory. Next thing, chanzo kuti vada kuenda kunana Poland na kunana Romania. So that's why the makanti zese ari committed kuti vaistope Russia isati ya fura nepa Ukraine.
Tiri kuona kuti bato rema Democrats ndo rinoita sokuti riri kunyanya kuda kubatsira Ukraine. Chinoita kuti ma Republicans asaratidza kuva neshungu dzokubatsira Ukraine chii?
Simple politicking. Opposition politics chete rukutambwa ne ma Republicans. Because vanoziva kuti America ikabudirira pa support yayo Ukraine ikawina versus Russia, then credit ichaenda kuna Biden. Tinoziva kuti 2024 even 2022 kune ma midterm elections ari kuuyawo muna November huku. Saka ma Republicans hadi anything chinoitisa kuti ma Democrats aone iko kunge vari kubudirira pa utongo wavo.
Nyaya iyi ichapera sei vamoyo?
Nyaya iyi kupera kwayo ndokuti Russia iwithdraw idzokere Russia kwayo yotosarinda chaizvo, because hadioni kuti maamericans ataura kuti havazovumira kuti Russia ibudirire pahondo iyi. Saka kana zvakadaro vacharamba vachisapota Ukraine as long as Ukraine ma citizens of Ukraine are prepared to kuramba vachiro, America charamba ichiva supporter, ichivapa ma weapons, state of the art weapons. And the only way hondo ichapera nayo ndeyekuti Russia iwithdraw idzokere kwayo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaDeni Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Zvichakadaro, hondo pakati peRussia neUkraine inonzi yatotanga kukonzera kushayikwa kwezvokudya munyika zhinji pamwe chete nokukwidza mitengo yezvinhu munyika zhinji pasi pose. Kuti tinzwisise kuti hondo yeRussia neUkraine inorevei kunyika dzemuAfrica, zvikuru sei Zimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga.
Zvinorevei zviri kuitwa nehondo iyi kune zvekudya kune vanhu vemuAfrica? Ichokwadi kuti both Ukraine neRussia dzinozivikanwa neurimi hunoita kuti vanoita kutiwo nyika dzakawanda dzinorarama kuburikidza nekurima kwavo. Isu vemuZimbabwe tinowana wheat inobva kwavari nguva yatinenge tisina wheat dzedu dzakakwana. Nepamusana pekuti nyika dziri mbiri idzodzidzi dzese varimi vanozivikanwa vegorosi. Saka zvinoreva kuti chingwa chichanetsa nepamusana pekuti mutengo wegorosi uchange wakwira zvikuru pavanenge vakushaikwa. But sekunge zvisina kukwana, nyika idzi dziri mbiri kunyanya iyo Russia, I major player panyaya dzemafuta ekufambisa pamwe chete negas. Saka munoona kuti mafuta akangokwira, chikafu chese zvekare chinobva changokwirawo. Saka munoona kuti kushaikwa kwegorosi pozoita kukwira kuchazenge kuchiita mitengo yemapeturu nemadhiziri nemagasi zvanosenzeswa nevanhu, kunoenda zvekare kunotokonya kukwira kuchazoita zvekudya munyika dzakawanda. Zimbabwe nedzimwe nyikawo dzichange dziri padambudziko guru rekushomeka kwechikafu, zvinoreva kudhura kwacho, nekuti zvinhu kana chachishoma chinobva chatanga kuva padimand, and demand iyoyo ndo inoita kuti zvikafu zvikwire.
Saka takatarisa hondo iyi, Reverend Matonga, Zimbabwe yakamirirwa nei mberi kwairi kuenda uku?
Tichange tiine direct kurwadziwa senyika nezviri kuitika kunana Ukraine izvi. Zvekare zvino create a competition yekuitira kuti vanhu vakawanda vanenge vakutsvaga chikafu chiri kushayika ichi. Saka competition iyoyo inotirwadza pachedu isusu kunyanya nepamusana pekuti zvinoreva foreign currency yatisina. Saka tiri kukombita nevamwe vanenge vainadzo foreign currency, vanokwanisa kukurumidza kunotenga zvikafu vachikuva chichengeta mhuri dzavo, nekuti vanenge vaine access to foreign currency, rinova riri dambudziko renyika yedu yeZimbabwe. Hatina foreign currency yakakwana mumareserve edu senyika. Saka munozoona kuti tichadhurirwa zvizhinji uye tinonetseka, nekuti mari kana yakutorwa ichino importa zvinhu zvakadai segorosi, kureva kuti pane zvimwewo zvatinoda zvinenge zvakusafa, zvakafanana nemishonga muzvipatara and so on. Saka hazvizokwanisike mukaona mamwe emacivil servants edu anenge achiti tanga tadi kubhadharwa nema US dollar nepamusana pekuti ndo akunyanya kutenga munyika yekwedu, anenge asingawanike nekuti anenge achiendeswa kuenda kunotenga zvekudya. Ndo chekutanga chatingakurukure about zvinhu zviri kuitika kunana Ukraine.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu, uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare neStudio 7. Zuro Zimbabwe yakabatana nenyika dzepasi rese kucherechedza zuva revashandi May Day. Vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya, pamwe nekusachichidzirwa pamabasa. Godwin Mangoja akange aripo akatiunzira nyaya iyi nezuro Maneru.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, amai Florence Tarvinga, vaudza mhomho yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa, kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa, kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nemaUS dollars, asi iyo yave kutobhadharisa vanhu kutora mapasipoti nezvimwe nemadhora ekuAmerica. Vati vashandi havacharamba vakapeta maoko, vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo.
Tiri kuona mapurisa, tiri kuona masoja achipindira munhau dzepabasa dzemadisciplinary hearing. Zvinobaba sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga, uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga, sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura. Amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekudzvinyirira vashandi pamabasa. Mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi, kusanganisira ZANU PF, Citizens Coalition for Change nemamwe, abvumirana nezctu kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuamerica mutevedzeri wemutungamiri weTriple C vatendai biti avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo vanelson chamisa avo vange vari munhandare vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuamerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple. Mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato rezanu PF vaHappiness Madambi vati bato ravo rinoda uchose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Gurukota rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu chetripartite negotiating forum
kuti collective bargaining inyatsobuda kuti violence neintimidation yevashandi pamapasa ibve isavepo saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujwa.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday hurumende inozivisa nezvekukwidzwa kwemari yedzidzo kana kuti school fees apo zvikoro zvichizarurwa mangwana. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Ukuwo hurumende inoti haina mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena sekuvimbisa kwayakamboita, ichiti haina mari yekuita izvi asi ichiti inovimba kuti gore rinouya inenge yawana mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena. MuNewsday makare uwandu hwevanhu vari kugura michato huri kuramba huchikwira. Nemusi wechina chapfuura dare reHigh Court muHarare rakagura michato 48. Gore rapera 2021 michato inoita chiuru chine 351 kana kuti 1351 yakagurwa nedare reHigh Court. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masora sei kupa Studio 7, maswera sei, maswera sei. Aina hangu ndaida kumbobvunzawo panyaya yemabhetsi apo makati varume vanokwanisa kutora mabhetsi evana vavo vari kunze. Ko vana vakachengetwa kumusha kwana mbuya, kumusha kwamai vari kushandisa masenemu ana mbuya. Senemu ya mai machida kuchinjwa kutora senemu ya baba. Zvinoitwawo sei? Tirerutsirewo ipapo, nekuti chinonetsa ndechekuti kana baba vakafa inini handina chandinowana, ndokuti zita rangu senemu yangu inenge ichishandisa senemu yekumusha kwamai. Asi ndeichidzikamwa kuti ndiri mwana wokwaningi, ndinozvarwa naningi naningi, asi senemu yangu inenge ichishanda senemu yekwamai. Kana baba vazofa handina chandinowanawo, vedu vetibatsireiwo ipapo, tibatsireiwo tikwanise kutorawo masenemu yekumusha kwana baba vedu nyangwe takura. Izvino vamwe vakatororwa, vamwe vakatokura kare vakuda kuchinjwawo masenemu kuti vatore masenemu yekumusha kwababa vavo. Seni ndoda kutora senemu yekumusha kwababa vangu.
Ndinohirari chitauro ndivezve hogano weTriple C ndiri muno muSouth Africa kuEastern Cape kuQueenstown. Ndikutaura pamusoro pavahope wechimono kuti wakatenga zvipfuyo zvaunenge watenga chakabereka mwana chichafanira kuti achiite siripi here kuti chizivikanwe ndechako. Zviri kuitwa vahope wechimono izvi hazvisirizvoba. Vanhu vezanu p f vari kuva varoda kuva vari kuva vavarane pesi. Ngavaregedze kudaro ba kusungurudza munhu. zvakaregedze kudaro vashaya zvokuita ndokusumudza nyika here ikokoko neiyaya kuti hope yekuti munhu ari kutaura zvinhu zviri kuitika ari kuonesa vane vezimbabwe ada kuzama kuda kusunungura vane vezimbabwe mauda kufikisa nenzira iyoyoyo tokumbirisawo vese vakateerera vane vezimbabwe vari kusenzeswa mune nyaya dzakadai idzi sanai nezvamuri kuita izvozvo ndokugadzira nyika here ikokoko muri kuipona namunangaro zvavaregedze kudaro vakusunungudzawo nezimbabwe maremerwa nenyika makubabhizina hupi wechimono
ndinokumbira ndine chikumbiro specially kuna president zita rangu ini ndinonzi Norman Makuwe ndinobva kwaGutu ndinokumbirawo kuna president kuti president ngavatibetserewo tidzokere munyika dzedu tiwane mabasa tindoshanda nekuti kwatiri kuno kusouth africa kwarema zvikuru takatenga mastendi yatikatorerwa iko zvino matinogara mastreet mudhuze nemastreet nemarodhi vanofamba vachitishidzira saka takatobatira hana mumaoko chaimo kuti titoita kana kufara kana mapati mukati menyika ino iyi zvakaoma saka tinokumbirawo purezidendi vamunangagwa vagadzise nyika tione kuwana mabasa chatinongoda mabasa tishande tiri kunyika yedu ndinotenda
makadiko yezimbabwe vari kusouth africa ndinokurudzirawo kuti endeiwo kumusha tindovhota tisangotaurawo tiri kuno tisingaendiwo kundovhota endei kumusha tindovhota kuda matambudziko angapera tingakwanisa kudzokera kumusha tikandoshandisawo ndirawo kumusha kwedu nyika inenge yanaka tiita zvigadzirirawo nyika kwedu timirongo kugadzirirwa nyika nevamwe endei tindovhota neuwandu hwedu vana vezimbabwe
mazuva yase vashamari vestudio 7 vadini iyoyo inozi pasi mohlanga tiri patembisa apo ndemashoko mari matatu kuti vajurai moyo vasatore zimbabwe kuti ngatenge yavo vega zimbabwe ngemunhu weshe tifanotirarame teshe zvakajurai moyo vasatore zimbabwe kuti ngatenge ngeyavo vega zvavari kuita aisi right ndezvavanoita iyoyo julai moyo asatengate zimbabwe ngeyake ema handizvopi izvozvo kaase tsika yari kuita iyoyo tori munhu wakafana nevamweni handizvopi izvozvo zanobefa oda kuguta yega guta yega havasi kushandire nyika varikushandire homwe dzavo chete vana vakufa kwenzara vana vasi kufunda maticha asi kufundisa nyika yedu ine mari dzakawanda vaine magodhi mari asi vanotore mari dzoisa muhomwe dzavo toitambura havagadziri marodhi avadini vengesa muhomwe chete saka vese vanongosigira zanopiefu vanosigira ngokuti vari kurya veiguta nevana vavo vende kuchikoro saka vanazopana zvombo zanopiefu yakadhaka kuti vari kurya veshe vavo vasadaro asi ichazokwanawo nguva mwari aisibenzipo
apa studio 7 tinokwada chaizvo asi ine mamuna tsika yekutora vanhu vechikadzi isusu takatoora mwoyo nenhau yekuti hatisi kutombonzwa modhi yedu achierengwa zvakangooma vedu veitotaura seiko kuti munangagwa akatiipira tozotaura sei musingatore maodhiyo yedu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tinoramba tichikurudzira vanhukadzi kuti vatipewo pfungwa dzavo tinodawo kunzwa kubva kwamuri vana mai nanhasisi tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari mutauriri weparamende yeamerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire kuti mwenyanzi mwenyeze kujika ino di Zimbabwe icha nyeze kazukuru pamsoro pezi kupitika mu Ukraine tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi iva inesuzwa kare maneru anasi apo tichukupa jezi mwenao ini njini tanono kawande ndiri mu Washington DC bichiti mosura zakanaka vatereri.